Motokari dzechikwata chavachamisa dzakatemwa nematombo dzikapwanyiwa. Vamwe vatsigiri vebato ravo vakarohwa zvakaipisisa uye nezuro. MDC Alliance yakapomera vatsigiri veZANU-PF kwaGutu mhosva yekuisa muunhapwa vechidiki vavo kwemaawa anopfuura mashanu vachivarova. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mapurisa anofanira kuita basa ravo asina kwaakarerekera osunga vanenge vapara mhosva, asi izvi hazvina kuitika pamhirizhonga dzakaitwa kwacharumbira, kwachivi, kuchiredzi, dzaka nekwagutu nezuro. Vechidiki veMDC vanosvika vashanu kusanganisira kanzura weBulawayo vaArnold Batirai pamwe navaAdmire Mufamba vakapambwa vakaendeswa mugomo pamupandawana umwe mavakandorakaswa kwenguva yakareba. VaBatirai vanoti vakaendeswa kubhesi vakandorohwa zvakaipisisa.
Zvatakaita takasvika taakupinda maguru takawana
mayouth ezanu akavhara rodhi nematombo nematavi emiti. Vakangondibvomora mumota yandaiva vakati ndiri kutungamirira mayouth anofamba nachamisa. Vakatangandirova ndobva vandiendesa kubhesi. Bhesi chaiva pachigomo ipapo. Akazera achitirova captured me for almost 5 hours. Ndirova zvisingaiti. Later ndakangozoona vamwe vakuuya but ndakungotorwadziwa ndakutongoti chero zvaitika. Saka zvezvenhu yandiri yakaoma bhekause ndirikurwadziwa. Vakandirova nesimbi mumusoro pabvu vachindibvunza kuti chamisa aripi ndounoziva kuna chamisa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vanoti havasi kufara nemapurisa emasvingo ayo akataridza kuti akarerekera musangano unotonga sezvo vasina kusunga vatsigiri veZANU-PF avo vaiita mhirizhonga.
Zvinoratidza kuti mapurisa munyika muno ari captured veZANU-PF. Zvinoratidza emanje manje taona mukuru wemapurisa Western Commissioner ari nhengo yeZANU-PF achitotaura kuti vane strategy yekuti vamise vachamisa kufamba nyika yese. Saka zvinoratidza kuti mapurisa munyika muno akushandira ZANU-PF. Asi isu zvatinoziva seMDC ndekuti mapurisa vanhu, tiri kuabusa is the institution yepolisi. Asi mapurisa one by one vari mudzimba dzavo vari kufa nenzara, vari kushaya chekupfeka, vari kushaya chekudya, vari kushaya mari kuendesa vana kuchikoro. So ndosaka pese pataifamba kana vapedza kushandisa nezanu vaitaura kuti aiwa isu tinoziva kuti tiri pabasa, asi tiri kuti mukomana ngaapinde.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaEdgar Gweshe vasvoropodza mapurisa vachiti mutemo unofanira kushandiswa pasina kusarudza vanhu munyika.
Sakana izvozvo tinokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vange vachikwanisa kunge vachiremekedzana, vachikwanisa kunge vachirespekta mabasa anoitwa nemamwe mapato, vachikwanisa uye zvekare kuremekedza kodzero dzemamwe mapato kuita mabasa avo mumatunhu akasiyana-siyana. Tinoda zvekare kukurudzira veZimbabwe Republic Police kuti vange vachiita basa ravo zvisina kutya kana fevha, nokuti zvinhu zvakadai zvikaregererwa zvichiita zvichapa vamwe vanhu mupfungwa wekuti vari pamusoro pemutemo. Ende zvikasiyiwa zvakadaro, ticharamba tichiona mhirizhonga iyi ichiitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvakaitika kumasvingo zvinoshamisa nekuti dai vairatidzira vachirova vanhu vaiva vemapato anopikisa vaisungwa chimbi chimbi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vange vakabatikana vari musangano wepadande mutande, tazama kuramba tichivabata asi vakange vasingabatiki.
Ndiri dhizoka nditori muvirtual meeting as we speak now.
Asi mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati MDC Alliance inongochema-chema nhema uye iri kutsvaka kusvibisa zita rebato ravo nehurumende apo nhumwa yebazi reUnited Nations yakakosha amai Alena Dohan vari kutarisirwa nemuvhuro munyika kuzoita ongororo yekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yevanhu munyika.
Ndinotenda tiri kuona namaziso takagara zvedu muteresi tichiseka tichiona zviri kuitwa kumasvingo. Hatingatadzi kuseka nekuti taiziva kuti kubva musi wangotaurwa neUnited Nations, musi wangotaurwa nehurumende kuti kuchauya the special rapporteur kuti aongorore kukanganiswa kwaita upfumi, kukanganiswa kwaita zvamatongerwo enyika, kukanganiswa kwaita kodzero dzavanhu muno munyika yeZimbabwe nekuda kwezvirango zveupfumi. Musi wazvangotaurwa kuti ari kuuya takaziva kuti kuchaitwa nyanya
yuko opposition kunyanyanya kwa MDC inotunga mire wanawachamisa wabu chaka pose pose po wano kunana hapo kuti waite mabase unu ndira matime waite mabase umarapatesese zama kusubisa nyika ino kuitila kuti wachake favor
unyuwe mbazi rewe chidiki re MDC Alliance Masvingo wa Gilbert Mutubuki wanoti mirishonga yagara iri muropa rezanpf kubva kare uye achadzivirira vakuru vavo kana vachinge vatangwa sezvo mapurisa asingasungi vebato rinotonga
izvinoratidza kuti zanpf yaperewa vari kuita politics dzakudhara dzokuvhara marodzi vachishandisa mayuth avo nemasoja kasi isu semayuth emasvingo tinoti izvizvi vava kuratidza kuti vava kuenda mumagumo bhozi ticharamba semayuth tatoona strategy yavo tichaprotekta vabereki vedu tichameka shuwa kuti ike zvino kwose kwatinoenda tichaenda tichiziva kuti musoja mupurisa neyuth wezanupf anenge aripo tichavagiya semayuth emasvingo tichaita kuti vachamisa vaadhiresi vanhu mumasvingo munomu asina mhirizhonga iri kukonzerwa nezanupf asi tinokurudzira futi vanhu vari mudzimba umu kuti kana vakaonawo mayuth ezanupf achidaro
vamutubuki vanoti vatsigiri vavo vechidiki nevakuru avo vakarohwa nekutemwa vakakuvara zvikuru vanopfuura gumi kusanganisira vakapambwa kwagutu nezuro asi hapana kana mumwe munhu akasungwa ndakamira studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba.